mutsambadza nhasi vacha vangu vadzinga mameya nevateveziri vavo nemamwe makanzura. Vadzingwa ava vanosanganisira meya weHarare vaIan Makone nemuteveziri wavo Muzvare Kudzaika Dzombe, meya weKwekwe Dr. Henry Madzorera pamwe nameya weMutare Muzvare Sofia Gwasira. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa, Dr. Madzorera vati zviri pachena kuti vacha vangu vanoda kukanganisa mabasa emakanzuru mumatunhu ese anotungamirirwa neTriple C. Vadzingwawo nhasi vanga vari kanzura wemuHarare Ward 16 vaDenford Ngadziwore vati vanosvisvikana zvikuru nekudzingwa mushure mekushanda kwemwedzi miviri chete. Vati zviri kuitwa munyika yese izvi zvinodzorera shure mabasa emakanzuru.
Mabasa yazano nachabango vari kupanika vachamisa vasi zvakadaro zvinoreva kuti mabasa anodzoka mashure because mna anokera vision yecommittee ndi chair mayor anokera vision yecouncil so vision ichadii ichambotiendee paside but ushaulayazi mamwe macomrades amucommittee vonoita sei basa rekanzuru rienderere mberi tichiri majority muno mukanzuro tichaita make sure kuti basa rafamba pasina problem.
Mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalos Ziva vati varasikirwa nemakanzura anosvika makumi matanhatu nemapfumba munyika yese kusvika pari zvino. Mutauriri wavachabangu vaKalipan Pugen vaudza Studio 7 kuti vari kudzingwa ava vakadzingwa mutongo wakawiriranwa kudare reHigh Court wekuti vanhu vambomira kudzingwa muTriple C usati waitwa.
Ivo vaSC vavachava vakaita consent kuti from Wednesday until Monday vasiwithdraw anyone or to recall anyone. Ndofunga kuti tsamba izvi zvavanyora before court consent yaemswa Wednesday.
VaPugen vabvumawo kuStudio 7 kuti kudzingwa kuri kuita vamiriri vemakanzuro neparamende kuchauraya bato vakakurudzira kuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa zviri kunetsa. Varambawo kuti vachavangu vari kuda kuparadza maguta nekudzinga kwavari kuita vanhu vakasarudzwa kuti vamirire zvido zvevanhu mumakanzuro nemuparamende vachiti vachavangu vari kudzinga vanhu vakaiswa pazvigaro zvisiri zvejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.